This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo chikumi 14 2015. Munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata cheWorld Bank chinoona nezvekukwereteswa kwemari chinoshanyira Zimbabwe. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukutenda nekucherechedza vanopa ropa pazuva reWorld Blood Donor Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino is Studio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Chimwe chikwata chebhanga repasi rose reWorld Bank chakapinda munyika chinyararire nechitatu chapera parwendo rwachaitarisirwa kusangana negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vemabhizimusi pamwe nevemabhanga. Rwendo rwechikwata ichi runonzi rwakanga rwakanangana nekutsvaga nzira dzakachipa dzekumutsiridza nadzo makambani emunyika panguva iyo zvino zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Chikwata ichi chinonzi chiri kubazi reWorld Bank rinokweretesa makambani akazvimirira mari. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havavoni paine chinobuda zvakare parwendo urwu sezvakangoitika kune vamwe vakamboshanyira nyika makore apfuura.
Indication yakanaka iri kuitwa neWorld Bank kuti zvinopada vangangoda kushanda neZimbabwe, asi kubudikidza nezvimhingamupinyi zvakati o, handifungi kuti rwendo urwu rinokwanisa kuburitsa zvinhu zvikuru. Chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti kuri kuti mari idzi ndedzechikwereti dziri kuenda kumakambani akazvimirira ega. Mari dzacho dzinokwanisa kunge dzichidhura zvekuti makambani aya anokwanisa kutadzwa kukwereta mari idzi pakudzidzorera dzinenge dzava kudhura kudzorera. Chechipiri inyaya yekutiwo vanenge vachitarisira kuti dai hurumende yange iri ndiyo yavapa atingati magarantii ekutiwo mari idzi dzavanozounza muno dzingazofamba sei. Tinoona iko zvino kuti muhurumende irivo iko zvino pane makakatanwa nekunetsana negwara rekuti tofamba sei. Vachinamasa vari kudhonzerawo kwakati, vamwe vanenge vachidhonzerawo kwakati. Saka zvinokwanisa kusazonyatsobuda sematarisiro atinenge takaita.
Tinoona kuti kwauya zvikwata zvakasiyana-siyana nemapoka akasiyana-siyana vanotarisira kunge vachibatsira Zimbabwe munyaya dzemabhizimusi, asi zvishoma zvatinozonzwa kana vanhu vaenda vadzokera kunyika dzavo, zvii zviri kuita kuti tisazokasika kunzwa zvinenge zvichitarisirwa panouya vanhu?
Panouya vanhu ava vanhu vanenge vachishava vachida kutsvaka kuti vanoisa mari dzavo kupi. Saka isu senyika tinofanira kunzwisisa kuti kuuya kwevanhu ava unokwanisa kunge uri mukana kwatiri kuri kuti tagadzirisawo zvinoitwa zvemumba medu zvinosanganisira mitemo inoita kuti vanhu kana vaunza mari dzavo vasazonetseka nekudzifambisa nenzira dzavanenge vachida, zvinosanganisirawo zvematongerwo enyika kuti pasange pachiitika shanduko dzatiri kuona. Ndofunga muri kuona kuti yatingati kabhineti yava Mugabe iri kuita ichipunguka vanhu nenzira isakamboitika munyika munomu, zvekuti tinoona kuti aimbova gurukota hasi chiri gurukota. Zvinhu zvakadaro ava vanenge vasangana nemunhu vachifunga kuti ane simba rekukwanisa kutaura zvimwe zvinhu, ozonzwa mangwana kuti hasi sipo, taakutanga futi nyaya iyi patsva.
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kusangana reWorld Bank pamusoro perwendo urwu, asi tanzi tite zvekutumira mibvunzo yedu uye tangatisata wana mhinduro. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanoparopa reWorld Blood Donor Day. Mhemberero dzegore rino dzakaitirwa mudunhu reMatabeleland nezuro musi weMugovera, uye dzakacherechedzwa kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana pamwe nevanhu vakabatsirwa vaipupura nekunaka kwakaita kuparopa. Dingindira regore rino rinoti, ndinotenda nekuponesa upenyu hwangu. Dingindira iri rakanangana nekutenda vanoparopa ava vanoponesa upenyu hwevanhu zuva nezuva. Tabata mutauriri weZimbabwe National Blood Transfusion Services mudunhu reMatabeleland Vasifundo Ngwenya.
Nyaya yeropa iyi hapana kwatingakwanise kuti tiwane ropa kunze kwekuti tiriwane zvichibva kune umwe munhu akafana sesu. Zviri nyaya zvinoita nezveDNA, deoxyribonucleic acid, yekuti yemunhu neyemhuka yakatisiyanei, hazvimbofambibva zvafambirana. Kana tsaona dzatiwira, tinenge takatarisira kuti umwe munhuwo zvake ange ari iye anobatsira kuti umwe munhu adzokere yake to their best of health nekupuwa ropa neumwe munhu. Saka tichiti isisu gore rino tiri kupemberera mabiko iwaya aya ezuva revanopa ropa, tiri kublawayo kuMatabeleland region kuti zvinhu zvitirerukire nekuti utano huenderere mberi.
Dingindira regore rino kana kuti theme yegore rino iri kuti thank you for saving my life, kana kuti ndinotenda nekuponesa upenyu hwangu. Imi muri kutendawo neipi nzira?
Tiri kutenda hedu tichiyeukawo kuti vanopa ropa ava vanobatsira zvakare nyika zvakagosha, nekuti vange vachiparo vachibatsira madzimai anenge achiita vanako zvipatara. Vanenge vaunovachitaona mumugwagwa, vamwe mumaindastry, vamwe vari anemic. Saka tatizoni gore rino tisangane kuMatabeleland kuno kuti tiungane pamacelebrations acho tichivatenda ivava.
Zvii zvamuri kuita kukurudzira vanhu kuti vape ropa?
Sangano reNational Blood Service munyika yese rinotova nemapublic relations officers anenge aripo munyika, anenge aripo pamabranches edu SF5 kuBulawayo, yakarepresenta Matabeleland region kuHarare, yakarepresenta Mashonaland region kuGweru Midlands kwaMutare uko nekuMasvingo. Vanhu vanenge vachibuda vachienda kumacommunities kuti vanombotaura navo vachivayeuchidza nenyaya dzekuti ropa rakagozha sei.
Ava vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe National Blood Transfusion Services mudunhu reMatabeleland Vasifundo Ngwenya vari parunare muBulawayo neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti hurumende inofanirwa kutora matanho panyaya yekuvharwa kwezvimwe zvikoro panguva inenge ichiitwa sarudzo dzemabyelection, sezvo zviri kusikanganisa dzidzo yevana vakawanda. Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakavharwa musarudzo dzichangobva kuitwa, izvo zvakaitawo kuti vamwe vabereki vanyunyute. Studio 7 aina kukwanisa kubata vebazi rezvedzidzo kuti tinzwewo kuti vanoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyore mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Zvinhu zvatagara tichingotaura, zvinhu zvatagara tichingochema nazvo, kuti zuva rese rarudzwa nemwana wechikoro rinozoonekwa panobuda maresults, angava ari grade 1, paanozosvika form 4 Mariza uzi atano ya Afrika kutaka nifamuza na pekuti mazuwa iwaya mazuwa anozo itakuti ata zekusha nda zakanaka isuse wala ilizi itagara mtingo za urumendi kuti politics nga haji mire kure nezi koro seiva ni wazungano vote ipa zipata seiva ni wazungano vote ipa GMB nekuti wanenga watiti ma indijijo nga important na naa wanenga wa disadvantage kwa pama kampenzi havo kutu wano disadvantage kwa mchue kufota saka yekuti noti kaitiro ikaka tinoto ele chikundiro kuhurumendi kuti dai vachipa vana mukana vanhu vonovhotera kune dzimwe nzvimbo dzakawanda kana vachida havo infrastructure kana vachida kushandisa mafacilities vanogara vazvigadzira nekuti disruption yemuzvikoro yanyanya.
Makambotaura nguva pfupi yapfuura muchitaura imi kuti mune urongwa hwekuti munge muchisvitsa chinyunyuto ichochi kubazi rezvedzidzo matimatora here matanho iwayo?
Zvinyunyuto izvi tagara tinongosvitsa ipapo apa tichatongotaura zvakare nekuti toona kuti mabielections aya acharamba achingoitwa nepamusana pekuti tinoziva kuti pane vakawanda vachafa pane vakawanda vachadzimwa mumapati mavo saka zvinhu izvo zvinoramba zvichimbodhizirapita education asi todavirawo kuti vanhu vatiri kutaura iyava hatidi kunyorera munhu tsamba anoziva zvatiri kutaura anenge azvimbwa nekutoziva kuti vakuru vehurumende vari kuteerera izvozvo ngavaitewo zvinhu zvakanaka ngatitore politics dzedu todziitira kumisika nekumagrosa nepamusana pekuti nzvimbo redunhu rega rega rine magrosa ngatiende katinovhotera kumagrosa ikoko kana tichirowana toverana kumagrosa ikoko torega kuuya nepolitiki dzedu kuzvikoro.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano reptuz varaymond majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Fidelis Chimombe avachangopedza zvidzidzo zvavo munyaya dzehumetura kana kuti bachelor's degree in electrical engineering pachikoro chepamusoro-soro muno muAmerica cheMassachusetts Institute of Technology kana kuti MIT. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 vachimombe.
Ndinotenda.
Vachimombe, tiri kunzwa kuti makabudirira zvikuru muzvidzidzo zvenyu uye muchangobva mukugraduata. Muri kunzwa sei?
Awa, ndinonzwa kufara zvikuru. Makore mana apfuura ndakanga ndiri paMassachusetts Institute of Technology, ndaita electrical engineering necomputer science. Ndakawanikwa ndakakomborerwa vapawashoma vakabva kuZimbabwe uya pachikoro ichi nekuti chikoro chiri mukurumbira uyezve ndicho chikoro number one pasi rose. So ndinonzwa kufara kunge va mukupedza kwandakaita zvidzidzo zvangu nekuti vamwe vashoma havakwanisi kupedza asi ndakwanisa ndichikwanisa kupedza in 4 years vamwe vanokwanisa kupedza nemakore mashanu.
Mungatiudza kuti chii chaizvo chakapa kuti mukwanise kunge muchipedza nemakore mashoma akadai pachikoro chepamusoro-soro chakadai?
Zvinoitika pachikoro cheMIT ndezvekudai zvidzidzo zvepaMIT zvakaoma zvisingaiti zvekuti munhu mumwe nemumwe haagoni kuzviitira basa rose ari oga. Saka zvinoitika ndezvekudai vanhu vanoshanda vari muzvikwata sesei vanhu vakapuhwa basa rekuenda narukumba yatinoti homework. Vanhu vanowanza vaita chikwata chavanoita basa vese zvekuti mumwe anoshanda nemamwe maparts ehomework mumwe oitawo zvimwe. Saka vanhu vanogovana ruzivo rwavo because hapana munhu anoziva zvose. Vakuru vanoti zano moto rinogokwa kune vamwe. Saka taingobatsirana tichishanda tiri muzvipata.
Matimi makabva kuZimbabwe pasi pechirongwa cheUSAP, mungatiudza kuti zvinofamba sei kuti upinde muchirongwa ichochi?
Zvinoitika ndezvekudai USAP program iprogramu yakatangwa neUS Embassy iri muHarare. Saka zvavanoita vanotsvaga vakomana nevasikana muZimbabwe yose vanogona chikoro asi kazhinji vasakwanise kuzvibhadharira chikoro chavo. Saka vanoenda kutsvaga muchikoro maprovhinsi ese ari 10 kuZimbabwe. Saka vana maform 6 vanoapplya kupinda muprogramu yeUSAP. Then veUSAP vari kuHarare vanobva vatarisa maapplications avo. Then veUSAP vanobva vasarudza vana 30 kubva Zimbabwe yose. Then zvinotoita vanhu veUSAP manje. VeUSAP vanobatsira vana ava kutsvaga nzvimbo dzechikoro kuUnited States of America. USAF haibhadharire vanhu school fees, asi inobatsira vana vekuZimbabwe kuti vatsvage nzvimbo kuzvikoro zvekuZimbabwe. Vana vozopiwa mascholarship. Inini ndakavatawo rombo rakanaka, ndakapuwawo scholarship raised $200,000 neMIT. Saka ndozvakandibhadharira school fees yangu makore mana apfuura. Saka USAF inenge ichikubatsira vana kuti vawane nzvimbo kuAmerica.
Saka iko kuZimbabwe maidzidza kupi chaizvo?
Ndakawanikawo ndikakaitwa rombo rakanaka. Ndakadzidza kuchikoro cheNyanga High School Maris Brothers, chikoro chiri kuManicaland. Ndicho chikoro chine mukurumbira munyika yeZimbabwe, chikoro chemakomana chete.
Saka ndianai kubhadharira school fees apo?
Ndaibatsirwa kubhadhara school fees namai vangu nasisi vangu vakanga vari kuAustralia. Baba vangu vakafa muna 1997, saka mai vangu vakazvikwanisa vari voga, asi sisi vangu vakandibatsira nemurume wavo.
Totarisawo kuuya kwamakaita kuno kuAmerica muchizobudirira muzvidzidzo zvenyu. Tiri kunzwa kuti makatopiwa basa.
Pane kambani inonzi Oracle America vanogadzira avanoti madatabase. Saka muna August vakaitumira tsamba vachiti tanzwa kuti unenge uchipedza chikoro. Muna June vakati unoda kushandira here. Saka ndakabva ndati wangutoda kuvashandira. Vakazondipa interview. So ndakaenda kuCalifornia kune headquarters yavo, ndikasangana nematimu akati one day. Mainterview akanga akaoma, asi nenyasha dzaMwari ndakawanikwa ndikurira mainterview avo, vakabva vandipawo basa.
Asi vamwe vanoda kuziva kuti ko mukoma Fide zvovogara muno muAmerica vachabatsira sei nyika yeZimbabwe kana vamwewo vari kuZimbabwe?
Saka zvitika mukoma Blessing ndezvekudai. Ndichawanikwa ndichidzokera kuZimbabwe makore mashoma anotevera. Asi zvinoitika ndezvekudai. Ndakawanikwa rombo rakanaka rekuti ndidzidze paMIT pachikoro chikuru. Saka ndinofanira kumbotanga ndashanda muAmerica ndichidzidzawo ndichiwanawo maskills kubva muvanhu vari muAmerica. Then kana ndikange ndawana maskills avo, ndikwanisa kutora maskills aya ndomaendesa chi kuZimbabwe kuzogova nevamwe. Asi nyaya yekungomhanyira kudzokera kuZimbabwe, unodzokera usina chawakabata. Asi ndiri kumboshandawo nevanhu vanogona basa ravo remakombiyuta, then ndingina nemaskills ekwanisa kudzidzisa vana vadiki, kwanisa kudzidzisa vanhu vari maindastry oso. Uyezve sokuziva kwamunoita mazuva ano kuZimbabwe zvinhu zvakaoma, saka ndinoda kuti ndimboshandawo makore mashoma ndombowanawo mari yekuti ndikawandawana mari iyi ndodzokera kuZimbabwe chi kunobatsira kutangawo kampani yangu kana kubatsirawo kuti zvinhu zviende kumberi kuZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Fide nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma Blessing.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Fidelis Chimombe, avo vachangopedza zvidzidzo pachikoro chepamusorosoro cheMassachusetts Institute of Technology kana kuti MIT. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki. Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikwata cheWorld Bank chinoona nezvekukwereteswa kwemari chinoshanyira Zimbabwe panguva iyo nyika iri kutatarika nekuti imutse maindastiri. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukutenda vanopa ropa pazuva reWorld Blood Donor Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murazvo zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Mavelasi Musanganya uye.